Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 21, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti mashoko ekuti vanobika chingwa vari kuronga kukwidza mutengo wechingwa kubva padhora nemasendi gumi kuenda pamadhora mana kana mashanu anogona kukonzeresa kusagadzikana munyika.
Pachirungu tinoti ndiyo stable food yedu kufanika sadza chairo. Saka isubstitute yesadza kana chashayika maonero etu ndeyekuti chinogona kukonzeresa.
Komiti yeparamende inoona nezveupfumi yoronga kupinda muvanhu ichinzwa pfungwa dzavo pamusoro pebhajeti regore rinouya. Tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxedis Jeremiah weStudio 7 namufundisi Hosaya Togara vekereke yeBeam of Hope International muchirongwa chedu chezvitendero. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti mashoko ekuti vanobika chingwa vari kuronga kukwidza mutengo wechingwa anogona kukonzeresa kusagadzikana munyika. Izvi zvinotevera mashoko aburitswa nebepa nhau reSunday Mail ekuti vanobika chingwa vari kurongwa kukwidza mitengo kubva padhora nemasendi gumi kuenda pamadhora mana kana mashanu kutanga svondo rino nekuda kwekunetsa kuwanikwa kwemari yekunze yavanoda kuti vatenge zvekubikisa chingwa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti chingwa ndechimwe chechikafu chinodyiwa nevanhu zuva nezuva, zvichireva kuti kushayikwa kwacho kunogona kukanganisa zvinhu munyika sezvakamboitika muna 1999. Studio 7 yakundikana kunzwa divi resangano revanobika chingwa reNational Bakers Association of Zimbabwe kana ubazi rezvemaindustry panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Chingwa hasi kuwanika kumashops, patinotenga chingwa mazuva ese makuseni hasi kuwanika mazuva mairafura. Saka nhasi tamuka makuseni chitaurirwa kuti mutengo wacho ungangokwira. Chingwa chinhu chinokosheswa muno muZimbabwe nenyaya yekuti vanoenda kumavasa vanotakura chingwa sechikafu chokudya. Vana vanoenda kuzvikoro, vana mai vakoma, vana baba vanosara kudzimba. Chingwa chinodyiwa makuseni, chinodyiwa masikati, chinodyiwa manheru. Saka pachirungu tunoti ndiyo stable food yedu kufanika sadza chairo. Saka isubstitute yesadza kana chashayika maonero etu ndeyekuti chinogona kukonzeresa ende kana price yacho yazokwira. Iyo masalaries evanhu haana kumbobvira kwira kwemakore mana mashanu. Haisi chingwa chega chakwira chaona mitengo yezvinhu zvese zvakwira. Makomita bus akwira. Mishonga yakwira. Saka tikuona kuti kusagadzikana kwenyaya zveufumi asi makwiriro azvoita chingwa manje. Tikuona kuti tingangodzokera gore riyara 1999. Takaona vana vechidiki vakapunza property. It was an unorganized action. nguva iyoyo vana mai vakajoina 1999 kwanga kusina kana bato rakaorganiza izvozvo yange iri nyaya yekuti tinoda chingwa chedu saka maonero etu ndeyekuti kushaika kwechingwa kana kudhura kwechingwa kungangokonzeresa kusagadzikana munyika saka tirikutarisira kuti authorities anogona kutoongorora nyaya iyi nekukasika
Tiri kunzwawo kuti hurumende iri kukurudzira nyaya yekuti mitengo inge ichidzikiswa vachiti vanenge vawanikwa vachikwidza mitengo vachatorerwa maresinesi uye kubhadhariswa mafaindi akakwira mungaona zviri zvinhu zvekuti here vari kugadzira zvinhu vangateerera vakadzikisa mitengo
maketi kana kuti mukambo haureacti ne kana kuti hautedzeri mathreats kutsidzidzirwa maketi haitedzeri kutsidzidzirwa kana ungatumira masoja kana army kuti chiendai munorova vanhu vanokwidza zvinhu mutengo wezvinhu haudziki asi zvinhu zvacho zvinotoshayika saka tiona kuti is a futile exercise kana kuti madano asingazovatsiri anodzinga vaya vanoda kuti vatsira nekuunza mari munyika vachiti kuvhura makambani haungavhuri kambani yako uchiti unozokwanisa kuita mari kana pane munhu achatouya nestick pattern achita nokurova dzikisa mutengo saka nyaya yekutsidzirana yemathreats haizounzi chingwa chakachipa
avo vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera. Teerera Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki rinotevera apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu
Nengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezveupfumi nekurongwa kwemashandisiro emari yenyika yePortfolio Committee on Finance and Economic Planning pamwe nedzekomiti yedare reSenate yeSenate Thematic Committee dziri kutanga mangwana urongwa hwekutenderera nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji maererano nezvemashandisiro emari yenyika kana kuti budget regore rinouya. Paramende inoti iri kukoka vose vane shuviro yekupinda mumisangano iyi ichiti vakasununguka kupinda zvisinei nekuti ndeve bato ripi rezvematongerwo enyika. Komiti iyi inoti yaumba zvikwata zviviri zvichashanda zvichiti chimwe chinobata Mashonaland, Masvingo neManicaland, chimwe chichibata Midlands neMatabeleland. Vari kunze kwenyika vanodawo kuisa pfungwa dzavo munaurirano idzi vanonzi vanogona kutumira zvinyorwa zvavo netsamba kukero yemunyori weparamende kana kushandisawo tsamba mbozha pakero inoti clerk@parliamentzim.gov.zw. Urongwa uhu hunotarisirwa kupera kuitwa nemusi wechishanu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevari mukomiti iyi vari nhengo yeparamende yeMDC inomiririra St Mary's kuchitungwiza vaGodwin Sitole kuti tinzwe zvizhinji.
Tenda nebumbiro remutembo section 119 tinofamba tichitendereka tichinzwa vanhu pfungwa dzavo kuti vanofunga kuti budget regore rinouya ringe rakamira sei. Pari zvino takaita mapoka mairi rimwe richange richitendereka richitanga mangwana kukaribha Maxine richinzwa vanhu pfungwa dzavo panonzi pamba Maxine Theatre Hall 11:30. Then she's over Mkariba, 10 to Chinwoi. So not allowed to know in at 2 o'clock. But Chinwoi war. Then in Chichipiri, Changi Tree for Bindura. And then on the Kimberley Hotel. Chiva for Bindura at 9 o'clock. Na 2 o'clock, Changi Tree for Mount Daru in Sports Club. Then in Chichipiri, Changi Tree for Chivu. Would you believe all? Nah, 9 o'clock. Then cafe in a 2 o'clock. Change it to flamboyant, not for flamboyant hotel. Then take in at 9 o'clock. Change it to be guitar road cancel. Not 2 o'clock. Changing it up to one time. You say Friday, 10 o'clock. Change it to the bottom of Umbuyani and the whole Marondera. Not 2 o'clock. Then charging it up to New Ambassador Hotel.
Saka chinangwa chemisangano ya muri kuita iyi ndechei
munhu wetanya ngachikokwa vanoita zvemabhizimusi vangava mavhenda vanotungamira makambani chese chizvarwa chezimbabwe chakakokwa kuti chiuye chipa pfungwa dzacho kukomiti
izvo zvinenge zvabuda mumisangano iyi kubva kuvanhu zvinozoshandiswa sei kuenda kumberi
pfungwa idzi dzichazenge dzichitsvo kuna minista kuti vange vachizozvitariso pavanenge vachigadzirawo budget yegore rinouya ra2019.
Taona pamwe panga pachitaurwa kunze vanhu havafanirwi kuzouya vakapfeka mayunifomu ekumabasa kwavanoshanda kana hembe dzinotaridza mapato avanomiririra zvinofamba sei apa?
Ya, zvishoma mabudget consultation anenge achiitwa haabvumirwe kuti munhu auya akapfeka regalia kana flegi kana bheji repato riti zvavo. Nekuti budget consultation ndiye mwana weZimbabwe tisingatarise mapato vanhu vakayani vakapfeka zvemarigalia zvinokwanisa kukonzeresa zvozvetange parikuti paagenda yemusangano mumwe chete saka panoita kuti munhu angouya akangopfekawo hembe dzake dzisingaratidzeko akarerekera ongopowo pfungwa dzake dzezvaanenge achifunga regalia haitobvumirwe
imiwo semumwe wevarimo mukomiti iyi zvamungakurudzire vari kutariserwa kuti vanoda kuuya ndezvipi?
Ya, zvatinokurudzira ndezvekuti vanhu ngavauye vakasununguka vanhu ngavasatise kutaura pfungwa dzavo kunyanyanya tichitarisa maringe nekushandiswa kunoitwa mari nehurumende uye kutorwa kunoitwa mari nehurumende angava matekisi anenge aripo munhu ngaanzwe kusununguka.
Avo vanga vari mumwe wevari mukomiti yeFinance and Economic Planning vari nhengo yeparamende yeMDC inomiririra St. Mary's kuchitungwiza vaGoodwin Stole vachitaura parunare vari kuKariba neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru zvezvizvarwa zvenyika dziri muCentral America zviri kuramba zvichienderera mberi nerwendo rwazvo kuAmerica zvichipfuura nemuMexico kunyange hazvo Mexico iri kuedza kutora matanho ekumisa vanhu ava. We'll be right back. vanhu vangangosvika gumi nevanomwe vaurayiwa mushure mekubheuka kwechitima nhasi pane imwe nzvimbo ine mukurumbira iri kumahombekombe kweTaiwan. Iye zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chinotarisa zvinoitika muupenyu hwavo nezvavanoita vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka muchirongwa chedu, tichange tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, matongerwo ezvenyika, nyaya dzeupfumi nezviri kuitwawo nevechidiki. Tichange tichikurukura namukoma Happymo Chidziva, vanova mutungamiri weMDC Youth League uye vari nhengo yeParamende vachimiririra Highfield West muguta reHarare. Parizvino vari kuUnited Kingdom, uko kwavari kushanya murwendo rwavari kuita misangano yakasiyana-siyana. Tichanzwa kwavari kuti zvii zvavari kuita uye zviri kuenda nekupi. Mukoma Happymo, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chedu chanhasi.
No, tenda mukoma, ndakafamba kuya muno munzvimbo United Kingdom kusangane nevagari vekuno vanova vagari vekuZimbabwe nevamwe vanova mashamwari eZimbabwe. Chinangwa chikuru ndechekuti tivaudze mamiriro akaita kunyika, sezvo takabva musarudzo, zvakafamba sei, zviri kugoitwa sei, tichaenda kuti izvi tiri kuzviitira kuti sevana veZimbabwe zowane kwatiri tinoona tinenge taane muono mumwe chete, nekuti zvinozva zvadai tofamba sei, nekuti isu kunyika tagara taane maplani aripo nezvakaitika izvi, taane direction yatinofanira kuti titore kuitira kuti patinozovhota zvakare voti yedu yatinenge takavhota ikaunti.
Saka maguta amuchange muchitenderera kwaari ndeapi naapi?
Maguta andiri kufamba akawanda. Ndakanga ndiri muJohncaster tichisangana nevagari munzvimbo iyoyo, maMPA ikoko. Taenda kuManchester tikasangana nevagari neZimbabwe community iriko nemasikashi edu emusangano. Tikaenda kuNewcastle neMilton Keynes ange tichisangana nevanhu vedu imomo, Coventry tichisangana nevanhu vedu imomo. Izvezvi tiri kutarika nemuBirmingham, takananga kuti ndino adressa paZimbabwe Embassy muLondon, murwendo rwangu rwekudefina crisis iri kuZimbabwe.
Makatarisawo muri kuona here sekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muEngland zviri kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu kumusha?
Vazhinji vari kuno vari kushungurudzika zvakanyanya, uye nyaya yeZimbabwe vanga vakatarisira election yadarika kuti ndo yavako vayambutsawo. Iko kuno vanhu vakatarisa vachiti kuEngland vazhinji vanogona kuti vanhu variko havachadi kudzoka, asi vazhinji vanga vakatarisira election yadarika kuti ndo yava bridge ravo rekudzoka kumusha. Saka vari kunzwisisa chaizvo situation iriko kumusha, zvekuti munozviziva kuti zvakaita vagari vese vari muUnited Kingdom, kana uine hama yako yeUnited Kingdom unotomuziva kuti ndiye anenge ari of influence mumhuri yekwenyu. Vese vatarisira kuti rekatitaura nemhuri dzedu kumusha.
Mashoko enyuwo kumhuri yeZimbabwe nevakasara kumusha nevamwewo varimo muEngland vasati vakwanisa kusangana nemi ndeyekutiwo kudii?
Ii ndinoti kumhuri yeZimbabwe vakasara kumusha nevose vagari vari muno muEngland, ino nguva yatava yava nguva yekuti tidefine upenyu hwedu hwamangwana, tisecure upenyu hwedu hwamangwana, tidefende upenyu hwedu hwamangwana. Izvi tinozviita chete nekubatana, izvi tinozviita chete nekuziva kuti ramangwana nderedu, hatigoni kurirangwira kune umwe munhu.
Naiwayo mashoko enyu mukoma Chidziva, tinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda vanhu veZimbabwe.
Muri yeZimbabwe tinotenda nemiwo kuti mange muine somu chirongwa chedu chanhasi matanga tichikurukura maererano nematongerwo enyika nezviri kuitika munyaya dzezveupfumi munyika yeZimbabwe. Umo matanga tichikurukura nasachigaro wevechidiki mubato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaHappy Mo Chidziva avo vanga vachitaura nezvenzendo dzavo dzavari kuita nemisangano yavari kupinda nezvizvarwa zveZimbabwe vari muUnited Kingdom. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvakarezve chimwe chirongwa chevechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Iko zvino tochienda kuna Praxedis Jeremiah weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Osaya Togara vekereke yeBeam of Hope International.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unondipa simba.
Tinokuganuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Ari kukuchingamidzai ndiPraxedis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tina mufundisi.
Ndotungamirira church inonzi Beam of Hope Churches International. Yakatangira kuZimbabwe. Yakatanga muna 2006. Tine mabranches muHarare, Kwekwe, Gweru, Shirugwi, Zishavani, South Africa, Johannesburg, Pretoria, Zambia, Mulusaka, Namibia, Mvinduk, Lesotho, Maseru, Canada, Edmonton, Alberta. Nemuno ma America ku Longview.
Tangira rewenge kuri.
Ministry takatanga muna 2006, but takatanga kuparidza ndine 17 years. Ndizvo ordaino muna 2005 kuti nditange ministry. Asi ndisanda tanga ministry ndandiri ku Cornerstone Fellowship International. Ndokwandande marachizo dituma kuti ndite basa re Beam of Hope Church.
Mapinda muchifundisi basa rakasimukira zvakadini.
Maraka tiitira nyasha. Takatanga nevanhu vashoma shoma. Ndakatanga nevana vechikoro ma students aibva college 17 mbamangu. Mwari ndobva atanga kuwanzawo nyasha basa richikura muHarare. Basa ramira muHarare. Mwari ndobva anditi ndinoplanta imwe church kuGweru. Ndobvandasiya church yaina mufundisi kwakuenda kuGweru. Katanotanga church kuGweru. In 6 months church iyoyo yanga yakura zvekuita church yakakura Midlands. Pakati pemachechi mahombe esangato ino. Basa remugweru ramira takabva tatanga chikoro chekutraina vatungamiri nevafundisi. Mugweru imomo chinonzi Kingdom Legacy. Vatatanga kusimudza maleaders nekutraina vafundisi. Tichizobva kugweru mwari obva atuma kuenda kusouth Africa. Vatanoplanta futi rimwe basa muJohannesburg, tichizoenda kuPretoria nedzimwe nyika dzestates. Mwari achizovhura mukana achitituma kuti tiite basa ikoko.
Kuno kuAmerica makazouya sei?
Kuno kuAmerica Maranga agara akataura makore akati wandei apfuura kuti pane nguva inouya mangwana pamberi apo ndichakutuma kuti uende kuAmerica unoparidza shoko rangu. Ndine mainvitations akanga ambouya makore akapfuura Mwari aitaura neni kuti nguva haisati yakwana. Gore rapfuura Mwari ndopa akazotaurira kuti gore ra 2018 ndo randaa kuda kuti uchinda kuAmerica. So pese apo ndaipiwa mainvitations but ndandisingauyi nemhaka yekuti mweya mangu ndainzwa kuti nguva haisati yakwana. Mainvitations akazouya muna 2018 ndoandikatanga kuita honor ndobva maravhuroo mukana wekuti mavisas aitwe.
Mochitipa shoko mugoritsinira.
Ndinoda kungoti kune mumwe nemumwe Mwari akatendeka pashoko rake. Kana tikatenda tinoona kubwinya kwake. Zvisinei nekuti zvii zvakakukomberedza but kudenga kuna Mwari zvaunotenda zvine simba rekudisida ramangwana raunogona kurara. Saka shoko raMwari rine simba kudarika ende pamusoro pekwatikazvarirwa zvakatikomberedza zvatinokundikana nezvatina kuwana mukana wokuwana. Kana tikatenda shoko raMwari Bhaibheri rinoti kuna Romans chapter 10:17 kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa kunouya neshoko raMwari. Mark 11:24 yobva yati chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu kana mukatenda pamunonamata tendai kuti mava nacho mugozova nazvo. Saka ndinotenda kuti Mwari ane zvakanaka zvaakarongera vanhu vake vanotenda vanoona kubwinya kwamwari.
Chitipenderai nemunamato.
Mweya mutsvene ndinokutendai, Baba ndinokutendai, nevanhu venyu ndinokutendai nenyasha dzenyu dzinopfuura nokunaka. Ndinotenda nekuropafadza nokuita kuti zvishuwo zvemwoyo yavanhu venyu zvizadzikiswe. Vafambe munzira dzenyu, vakundise mune zvavanosangana nazvo. Vaone kubwinya kwamwari, vanorwara ngavaporeswe. Vakaremerwa ngavatakurwe mutoro, vane zvinovarwisa ngavakundirwe nemi. Zita Jesu. Amen.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ave kukuonekai ndipatsidhe Jeremiah.
Tinotenda kuna Praxedes. Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chiri kuramba chichirwisa kuti chisabuda mugungano reCastle Lager Premier Soccer League, zvichitevera kukunda kwachaita Black Rhinos 2-1 munhandare yeRufaro nhasi masikati. Mumwe mutambo watambirwa kuBarber Fields kuBulawayo wapera seizvi: Highlanders FC 1, Bulawayo City 2.
Dagamona yega jitu pambira Yega linguwa newe nga nino kumbira Ameno kana paine bando kuzivira Yega ni musika na daiwa ni daira Jiga zmuku washa dema nikwa nira Muneza muneru chiva ndoro kufuira Nika niswa manipa nino kutambira Nigadi uyu mukana ndoto mshaniza Nigadi mama vangu ndoto vazivisa Atsaka ndo siramba Kana nijinge ndamuda mama musanirambise Rudo ndiro rudo nijuma Jinge ndamuda mama musanirambise Rudo ndiro rudo nijuma Kida kuti nimutambire
Nako kambo kubva kuna Killer T kanonzi ndamuda chotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi zvakare. Sangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti mashoko ekuti vanobika chingwa vari kuronga kukwidza mutengo kubva padhora kuenda padhora pamadhora makumi kana mashanu anogona kukonzeresa kusagadzikana munyika. Samba. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika